ndingangoti pari zvino dare reparliament richangobva pakuzarurwa. Hapana zvirongwa zvatiri zvakawanda zvakwanisa kuparurwa mudare, sezvo tanga tichingotarisa chirongwa chekorera changa chadai kubata ruzhinji rweZimbabwe. Asi ndingangoti mumwedzi uno semaindividual MPs tine urongwa hwatanga tichiita kumaconstituencies edu, uyezve isu sebato reMGC Alliance tachiita macampaigns edu yatinoziva kuti breast cancer awareness inoitwa mumwedzi waOctobha gore rega rega pasi rose. So tanga tichizviita hedu kunze kwedare reparliament nekuda kwekuti parliament izvozvenge nezvakawanda zvayanga ichitarisa maringe neikonomi yedu uyezve nemaringe nekorera.
Tipeiwo zvimwe zvezvirongwa zvamanga muri kuita mumwedzi uno.
So chandinga taura chekutanga, su semadzimai kunyanya ari muparliament tanga tichiita macampaigns kumaconstituencies edu ekuita awareness kumadzimai kuti vanotetwa breast cancer, ende uyezve takakwanisa kubata City of Harare kuti ikwanise kupa mukana wekuti madzimai anotestwa mahara breast cancer zvakakwanisa kuachivha. So tinoona kuti kanzuro yedu yanga ine zuva yarakasiya pamwedzi uno waOctobha kuti madzimai ese awane mukana wekunoti vatestwewo pamwedzi uno waOctobha. Uyezve tanga tichitarisana nemamwe maorganizations anoita zvekutesta breast cancer kuti vadzikise mutengo wekutesta breast cancer. So zvatakakwanisa kuachivhawo ndezvekuti izvezvi mudzimai wese ada kuenda achinotestwa kuchipatara for breast cancer ari kubhadhara dhora rimwe chete. And tanga tichishandawo neshivhots inova inobatwa namuzvari Maureen Kadimaunga kuti tiite chirongwa ichi.
Muri kushanda sei neavo vari kurarama negomarara rezamu kana vasati vabatwa naro?
Zvatanga tichitarisa pabreast cancer awareness month yaOctobha ndezvekuti tanga tichida kuti tive nekudzidzisa uye neruzivo rekuti mamwe madzimai vasati vabatwa nechirwere ichi vakwanise kuva neruzivo kuti chinongonzi breast cancer chii, zvinofamba sei, kana wabatwa nebreast cancer matanho api aungatori. So tanga tine mavictims ebreast cancer madzimai atanga tichishanda nawo vachiva vachiparura vachitaurawo rwendo rwavo rwavafamba kubva zvavabatwa breast cancer iyoyo kusvika vanorapwa. Vamwe vakaitwa kurapwa kwakasiyana siyana, unoona kuti vamwe vakazobatwa breast cancer iyi vaapane imwe stage yekuti zamu rese rinobva raita kubviswa, vamwewo vakabatwa pastage iri nani yekuti vakakwanisawo kungowanikwa vachiitwa makimotherapy zvikakwanisa kubatsira. So tanga tichivataidza kuti vakwanise kuparura kune mamwe madzimai kukosha kwakaita screening muupenyu hwedu semadzimai nyanyanyanya kudzivirira breast cancer. So zvatanga tichizviitira izvi inguva yekuti isu semazimbabweans inguva yakakosha yekuti tiwanikwe tichigara pasi tichireflekta manyaya yemapolicies edu muZimbabwe anobata nyaya yecancer. So tanga tichifungawo semadzimai kuti isusu tichanowanikwa tichiisa nyaya iyi kudare reparliament even Octobha apfuura.